kushaiko kwaSenator John McCain kushaikirwa kwaita nyika yese yeAmerica uye zvine nepasi rose, nekuti John McCain ndiye watingati uya munhu angari statesman anonzwisisa mafambiro enyika uyezve aisava very partisan. Munhu aikwanisa kushanda nevamwe vake kumativi ese epolitics. Even though yakanga ari muRepublican, asi aishanda nemaDemocrats as much as mashandiro aingoita nemaRepublicans. And I think one vakawanda vanozva kuti Senator McCain akanga ari murwi wehondo yemaAmerica yavairwa kunze kunana Vietnam. Akatombobatwa, akapinzwa muchitokisi ikoko, akava musungwa wehondo. Asi adzoka kuAmerica akatora upenyu hwake akahwisa mupolitics kuti aseve nyika yake. Saka ndingangoti John McCain munhu anoremekedzeka uyezve anozikanwa nekuti nyangwe avo vakanga asingawirirani navo pane pfungwa dzakasiyana-siyana aivapa respect yakanyanya zvikuru kwazvo, zvakaita kuti ava anowanikwa achiremekedzwa nemapato ose emuAmerica. I think tinorangarira kuti akaita campaign yake naSenator Obama, the then Senator Obama, aida kuita president. Nyangwe zvazvo vakanga vari vanhu vakanga vari kukukizana, asi McCain pane time imwe chete yemukadzi akasunga kati uyu Barack Obama mumuslim. McCain akatora microphone akati, kwete amai, Obama is a very very good family man who I just simply have a difference of opinion with. He is a very good family loving man. Saka tinoona kuti akatora mukana iwoyo kuudza masupporters ake kuti nyangwe zvazvo ndichipikisana naObama, musatore Obama mubva mamusvibisa, mubva mamuita semhandu. Munhu akanaka, munhu ane family yake akanaka, munhu ane maprinciples akanaka, asi chatisingangowirirani chete maideas atinawo.
Mungatimi Zimbabwe ingadzidzei pakuremekedzwa kwatiri kuona vaSenator McCain vachiitwa imo muno nevaitombova vatungamiri veAmerica vanobva kumapato akasiyana-siyana?
Zimbabwe chidzidzo chikuru chandingakwanisa kuona pane zviri kuitwa kuna McCain ndezvekuti kana munhu achinge ashayika ari munhu akaita sei anga achikontributa panyika yake, ruremekedzo rwaanopuhwa ngaruve ruremekedzo runokosheswa nenyika, kwete kuti runova partisan. Zvakafanana nepaHeroes Acre yedu kuZimbabwe yai. Munhu wose ashayika, even a veteran of the people's rights, wakaita seizvo kushayika wakaita naShangirai, hamufe makamuona ari paHeroes Acre. Inova Heroes Acre yepolitical party, inova Heroes Acre yevanhu vanenge vachidiwa na president ari kutonga.